Kuita rufu rwe kuzarura, bamwe bajibera nezao. magaoma kuita rukure kusarura amwe vanobera netsaona musiro zvenyu zvaita isu vane moyo yakabaiwa ndisuva maziya mangonanika Come.